Tsiburikayo akomana, inini ndiri mambo, handisi politician. Kana mukaona ndasimuka ndichikuudzai, ndirikuudzai zvinenge zvichibva musystem dzenyu imomo. Ndiri mambo, I'm ZANU-PF to the core. Musafunga kuti kana tisiri kuuya tichizoita maslogan, kuda musangano wakabuda matiri. Takakura mauri, tikamhanya nawo kubva tiri vana vadiki kusvika zera rino. Tsiburikayo. Handidi kupinda mumadetails akawanda wanda, but vamwe venyu izvozvizvi ndoziva kuti president vachaita mukana wokuti vandibvunze. Vamwe venyu ndichakuexposai. Ndinoziva nyaya dzakawandisa dzamuri kuita behind his back. Moda kunyepedzera kunge munoda president stereki, imi muchiva undermine his vision yavainayo. Pane kuti muifollowe, hamusi kuda, muri kuita zvinhu zvenyu zvomusoro wenyu. Zvino undermine party. Fanika Masvingo province itonyarara izvenyu. Ndakauya kuMasvingo ikoko, province yese iri MDC. And I worked flat out. Ndikatora umambo ndikaisa paside. Ndikamhanya ndichikambena kunge political komisa. Saka please. Ngatiite tigadzire nyika zvinhu zvimire zvakanaka. Tirege kutanga kunongedzana zvamunoda kuita izvi. Just stop that. Ngatiite zvinhu zvinomusoro, zvinovaka nyika yedu. Toita zvinhu zvinoita kuti kana nemagenerations anotevera tinge tichiremekedzeka. Just imagine. Ukaenda South Africa today, they go 9 kilometers down kuenda kundochera diamond. Vashandi vachinda vakabereka maice block kumusana uku because kunenge kuchipisa. But we were blessed with the diamonds dzaicherwa nebadza. Chitiratidzai mutiudze kuti makaaisepi madiamonds iwayo. Kana ndikakubvunza ini, motanga kunditi ndava MDC. Kana kuti ndapanduka. Saka moda kubvunzwa nani nyaya dzakadaro. Kuti mugodii. Munambondinzwa ndichiuya ndichitaura nerurimi rwakadai. Mukaona ndakutaura izvi, dai mamagona kuona kuti zvinorevei. Ukaona shato yakuvumburuka ichiswedera kuvanhu, zvezvida kurevei. Please, batai musoro wenyaya.